No limits. Blessings to the man select a name. Mao in a manicure. Kunigita. Sha. I open the ginsa. See what you know, Shinda. Sha. Vanungo to ginsa marina. Kune vane ginsa never seen. Eh, kune ano diwa no scanna. Kozo ita vane ay. Edun dembinga ginsa marina. Kune vano geta ne murima. Eh, kune vano manira pandima. Kozo ita vane ay. Edun dembinga ginsa marina. Vane ginsa marina. Bandi not against and no rewa watch. Katroja came on movie, never such a batch. Oka di banguva no gonna put a lunch. Wangu ane ginza ndoku tiwo rume washo. Ah, kune ririko roshanda nemuvat. Auma pedze padhorobha nesemavet. Pane nguva ndopanowanika give fast. Ukatadza kudzibata unoita wish last. Ai, nini ndoda ginza. Watch, inonyatsochururuka vat. Wangu tinoshanda nekugetsa time. Time, time, tichasangana kugosh topa time, time. Tichasangana kubawa kuma past nine. Late night, ticha dzoka padenta nine. Hanzi shaka ginsa marina. Kunevani aya ginsa marina. Kunevani ginsa nasina. Kunevani diwa naskana. Kozo ita vane aya edun dembinga ginsa marina. Kunevani geta nemurima. Kune vano manyira mdima. Kozo ita vane aya edun dembinga ginsa marina. Kune mamwe anogetswa zvema late night. Kune mamwe anovhiringa zve same type. Kune mamwe anotengwa zvepa air flight. Still eight tobatana pa next time. Sha ginza ndoropedza zvese. Rowanika pa DS kana nepa kwese. Tobatika panoperera nguva dzese. Front forward yatidzokeka nerivese. Yeah.
ZWAP.com